A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, September the 1st, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role women are playing in protests happening at home and abroad. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chema zimai.
Olo sine lobo mama, ngalezi suku sesikala ngo 8.
Yebo, PJ. With the time change, yes, we are actually starting now at 8 p.m.
8 p.m. Siko nanjalo ebule njini ku www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voandebele.com. Ebule njini.
And don't forget, ladies out there, that we are now live streaming, so you can actually join in the conversation as it happens. So please go to your Facebook pages and like VOA Shona, VOA Ndebele, and also VOA Studio 7 is still operational, so we can chat with you on those pages. So please join in the conversation as we live stream.
Pakuratidzira uku maprisa arambidza demonstration yedu. Nyika yese kubva kuHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, zvese varambidza mademonstration iwayo. Vanga vachiti ivo havana kuwana nguva yakakwana 7 days dzavaiti vanoda. Uyezve Attorney General wenyika ino waisa order inonzi prohibition order yekurambidza mademonstration for 2 weeks. Isu sebato rinotevedzera mutemo tati isu hatichaita demonstration yedu mangwana. Taakuita demonstration yedu musi wa 16 September panopera 2 weeks dzatarwa na Attorney General. Izvi tiri kuitira kuti vasaya kwase kuwana mukana wekukwanisa kungosunga vanhu vasina kuvatonga zvinobvumirwa pasi peprohibition order. Saka tinokurudzira vatsigiri vedu kuti demonstration yedu tiri kuita musi wa 16 September hatisi kuzovasiya, asi musi wa 16 September ndopa tiri kupinda mustreet Zimbabwe yese, kwete Harare chete. Saka kudhorobha kwese kwamunenge muri ikoko kunofanira kunge kuine demonstration musi wa 16. Ndo zvatafunga kuita izvozvo.
Ndinonzi Lilian Tinyerere, ndo Megan Tinyerere yangu. Asi inonyanya kuzikanwa maningi ndeyekuti Mashumba. Ini ndakangogara mufunge, ndakagara ndisingatombozive kuti zvinhu zvandichasangana nazvo. Takamirira court order nekuti zvakanga zvanzi ndinozoitinda ikoko na 11 o'clock. Saka chakazoitika ndechekuti before 11 vandatsvaga pekugara ndivandagara zvangu. Ndakangoishamisa ndichitosvikwa nebhutsu, ndakarohwa bhutsu nhatu. Ndatopfugama ndichisimudza maoko angu kusarinda kuti vaona kuti handina chandina chendakangogara. Ndobva vatanga kundirova. Ndakabvunza kuti ko muri kundirovere, tikanzi izvo muchatofa ndinokuurayai panapa. Ndiva ndichishandiswa kuti ko ndinourayiwa kuti ndaita sei kanzi makagarirei panapa. Ndakabva ndikati musandirove ndiri murwere. Pachiyamano ndinomwa mapirisi, ndiri munhu weshuga, ndine BP. Saka muri kundirovere. Haana kumbozviteerera izvozvo. Ndopaakandipika bhesi tiri ndivaazo ndirova nechibhatani chiri.
Ini ndine Marcelina Chikasha, president weAfrican Democratic Party. Kuratidzira kwatiri kuita tiri kunyanyoshungurudzika nenyaya yekuitwa kunoitwa sarudzo muZimbabwe. Isusu patakatangawo musangano wedu tikaona kuti sarudzo yemuno muZimbabwe haina kunyatsorurama. Kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Tikaona kuti tikarwa hondo iyi tiri tega tinogona kusabudirira, asi tikabatana nevamwe vakasanganawo nezvatakasangana nazvo panyaya dzesarudzo takaona kunge tinobudirira. Vana mai ndisi tinozvara, ndisi tinorera vana, tichiona kuti vana vari kugara zvakanaka. Kana mwana akashaya school fees, mai ndo vanonyanya kutanga kutambudzika. Mumba mukashaya chikafu, mai ndo vanonyanya kutanga kutambudzika. Saka kuti tigadzirise nyika yedu, hakuna imwe nzira yatingashandisa kusarirwa kwe sarudzo. Ndonzira yatakati muZimbabwe tinoshandisa maelections. Saka kana maelections iwawo asingafambi zvakanaka, tisingawane zvatakatarisira pamaresults panobuda, tofanirwa kutogadzirisa nyaya iyoyo nekuti ndopanobuda kugara kwedu kwese ipapo. Ndokurudzira mapurisa kuti vasashungurudze vana mai, nekuti vana mai tatambura kwenguva refu, takamboita nzara muZimbabwe tikaita macross-border trader. Ezvinoonana vana mai pamwe vari kurara mustreet vachishaya mari yebhazi vachitengesa madomasi mutown umu, votoita 5 days vakarara papavements vakamirira kuti chii weekend isvike pamwe vaunganidzwa kamari. Saka munhu agara musituation yakadaro achitongoshungurudzwa nehurumende, iwe mupurisa wozouyawo mushungurudza futi nekumurova, ndoona zviri zvinhu zvinotoshura pachivanhu chedu, nekuti hazvingatombokumirire mushe kuti urove munhu saizi yambuya vako kana kuti yamai vako. Asi kune madzimai ndoda kuti tinofanirwawo kushinga, nekuti hapana tinouya takagara muDzimba kana kuti takangomira pamafenzi kumaraini tichingotaura nyaya kuti muZimbabwe zviri kurwadza, zvinhu zvinoda kuchinja. Zvinhu zvinotochinja tikamira, tikabatana, tikauya pamwe chete tikati chii chiri kuda kuchinjwa. Ngatitorei gwara rakadai, tobatana, toratidzira kana kuri kuratidzira, kana kuri kunyora tsamba tonyora tsamba, kana kuri kunyora petition kana kuti kunani tonyora tichisaina tese. Tikabatana takadaro, ndoona kuti tinogona kuchinja upenyu hwedu nehwevana vedu.
Okwenzakalayo katesi kuti imhuri yeZimbabwe abantu abaningi babhekane lobunzima empilweni zabo. Nxa ubunzima lobo butholakala endlini ubamba umama kakhulu. Esesikubona kusenzakala khathesi ukuthi vele babona kufana ukuthi angaze ahlale endlini konke ikufa, wethu uhlenzi endlini kumbe uphume waya jengisela. Kodwa esikubonayo khathesi ukuthi baningi omama abaphumayo abahamba ukuthi bayotshengisela. Ngiyabona belibona imfanekiso ebiphuma khathesi umama kade betshaywa ngamapholisa. Khathesi kulolinda Masarira olokhe ebanjiwe ngendaba zona lezi ezokutshengisela, ukutshengisela ukungathakazeleli izinto ezingamanga kuhle elizweni. Asonto elula ukufikela emapholiseni. Thina nje ngabalweli belungelo loluntu sike sazama ukuya ku-commission ebona ngelungelo loluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Sikhangelela ukuthi bona balesandla esiqinile ukwedlula esethu ukuthi basikelele emapholiseni. Kodwa satshela ukuthi umhlangano obufanele ube khona nosikomishi wamapholisa lo lesiphathamandla seZimbabwe Human Rights Commission ubungakabi khona, okutsho ukuthi amazwi la ebengakafiki kibo. Kodwa ke kuvikele edluleyo sithokoze kakhulu ukuthi iZimbabwe Human Rights Commission yethule umbiko ikhuluma mgceke ukuthi akufanelanga ukuthi amapholisa abambe izizalwane zeZimbabwe ngendlela akade bezibamba ngayo nxa betshengisela, ngoba lilungelo lomuntu wonke ukuthi enelise ukutshengisela nxa lokho kutshengisela kusenziwa ngokuthula.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role of women in pro-democracy protests by Zimbabweans at home and abroad. What are your views on the issue?
And Marv, today the Attorney General's office prohibited the holding of protests in the country for the next 2 weeks, leading to the protest organized by NERA, a grouping of opposition parties, to postpone their strike to September 16.
Yes, the PJ and the AG's offices cited the current disturbances in the country as one of the reasons the protests in the countries have been banned briefly for now, for 2 weeks, I guess.
Mm-hmm. And one of the members of NERA, Ms. Marceline Chikesha of the African Democracy Party, says it is important for women to participate in protests as it is their constitutional right, but urged also police to respect protesters and refrain from carrying out police brutality through beating up protesters and throwing tear gas.
Yes, so we want to hear from you, our listeners, and those who are live streaming with us. We want to hear your views. But PJ, I understand we have one of our guests already, Tandiwe Dube, before we go further. Makadi Amai Dube. I watch no kuchinga mizai pachirongwa. Tinoona kuti ndimi mumwe weavo vairatidzira vari pasi pesangano re Rural Teachers Union of Zimbabwe. Chimbotitsanangurei kuti zvakafamba sei kwamuri nekuti takaona muchizoregedza kuendera mberi nekuratidzira uku.
Ndiri umwe wanga achiratidzira pasangano re Rural Teachers Union. Chikunyanya kushushikana semurayiridzo wekumaruwa. Nezvizhinji zvatinoshuvirawo kuti tive tinowana. Saka ndoo zvinhu zvataida kuti zvisvike kuvatungamiriri vedu vazvinzwisisewo. Saka takatora nzira yekufamba senzira yekuratidzira.
Aiwa, tichambokubatsai muri ipapo, asi PJ yanga ati ndibvunze kuti munokuluma here.
Nyakuluma sibili.
Kuhle kakhulu. Siyawamukela kuhlelo lwethu. Sibele inhlanhla yamaswazi kodwa ke singakaqhubekeli phambili Marvelous wathi ngithi uhlelo lwenu olwe Women's Roundtable asiyihluzeni bomama lamhlanje sikhuluma ngokuphatheka kwabesifazane ekutshengiseleni okwenzakalayo elizweni jikelele lakwamanye amazwe lapho okulo mZimbabweni wonke vele kulokutshengisela ukuthile kungaba ngapha ngaseMelika, kungaba ngaseCanada, kungaba ngaseUK, abantu lokho bejengisela laseSouth Africa laseBotswana. Abantu baya ezigoldweni zabameli beZimbabwe kulawo mazwe besiyatshengisela izikhalazo zabo bekhonona ngesimo esikhona eZimbabwe kwezenotho la kwezombusazwe lokunye okunenginengi vele abakhonona ngakho okwezokhetho okwani ikanti ke kugcina ke abatshengisela ibona laba becina bedibana lamapholisa babajikele ama-tear gas baba baxabule babachayi abanye babo bagcine sebesezibhedlela ikanti ke singakhumbula ngenyanga kumbe ezimbili ezedluleyo kwaba lokutshengisela kobulawayo kwaphoselwa i-tear gas endlini umntwana walimala kakubi wasiwa esibhedlela waphelela khona ngale wachonela khona ngale ukuthi abakuleyo ndawo vele kabasathakazeleli ukuthi batshengisele ikho ke sithe sicubungile sikhangele ukuthi omama lokhu kuyabenza na ukuthi bachedele emuva ngocuku olwenziwa ngamapholisa lolu kodwa ke sidibana ukuthi nanana ekukhulumeni kwethu labo abesifazane ekukhulumeni kwethu le ngcwethi ezithile lalabo abalondoloza ezelungelo loluntu bathi vele omama kathesi sebejikisile la bajamuka
aiwa PJ iro idama kuti nasi turi kutarisa isu nemabasa ari kuitwa nemadzimai nyanya panyaya idzodzi dzekuratidzira sekutaura kwavaita PJ madzimai akawanda ari kuti aiwa zvakwana yanguva yekuti vapindewo vachibatana nevamwe asi tanzwa nhasi kuti ofisi yemuchuchisi mukuru vati ivo pari zvino vachambomisa kuti vanhu vaenderere mberi nekuratidza kwemavhiki maviri saka kuratidzira kwakatarisirwa kuita mangwana nesangano renera kwambomiswa asi sangano reMDC rataura iro kuti richange richienderera mberi nekuratidzira iri uku kana 2 weeks dzapfuura asi tombodzokera kuna Mai Dube vatinawo pari zvino Mai Dube imi ndinoziva kuti makashungurudzwa panguva apo mairatidzira muchibva kwamunodzidzisa muchiedza imi kuenda kuHarare kunoratidza zvanga zvisiri kukufadza ichimbotipa inhoroondo yekuti zvakafamba sei
zvakaitika ndezvekuti patakatanga rwendo rwedu takamboshungurudziwa tikambodanirwa vemutemo tikanzi itobudai munoinzineino nzvimbo hazvitenderwi zvamuri kuita hazvisi paconstitution ndobva achitangakuti aiwa takapiwa mvumo nemapurisa saka tichingofamba tobva tafamba tatifambei ndopatakazosangana nevemutemo vakatombotitsvakirawo vakomana veyouth vakatengerwa doro kuti vadi vatishungurudze zvo zvakazokonzerera kuti vamwe vedu vadi vasungwe kwamurewa vakatombovata muchitokisi vakazosunungurwa mangwana acho zvakazokonzera kuti mutungamiriri wesangano redu ave asingachabvumidzwi kwaanova nengo yedu saka takazoenda kazoendera mberi nevamwe tangoti fambei ndotarudza ne 80 kilometers kupinda Marari ndopatakazonyanya kushungurudzwa namapurisa vachiti ngatiregedzai saka kufamba kwedu kwakatooma chaizvo uye vamwe vedu vakatombobatwa akatomborohwa sazopana nokuzotiza saka ndopandakazoguma ndati vakomana zvemantisitisiya zvokufamba izvi tongonoendesa gwaro redu rine zvishemo zvedu
tinonzwa kuti imi makatombopinda muchipatara zvazvafamba sei
takamboshungurudziwa nemasiya kuti kambovharirwa mune chimwe chitoro chisina kunyatsopera ndopandakangozodzimawo saka indagara ndine chirwere chebp saka ndosingadi yakanyamboti kwire ipapo ndikazodzongonoratiwa wasimaoti zvaanondaanayo
aiwa pj
ye ungasichasisela ngamafitshane khonoko okukhulumileyo ngolwimi lwesishona ukuthi kwahamba njani sibisibili ukuze liqunge isibindi njengababalisi basemaphandleni ukuthi sesifuna lathi ukutshengisela
njengombalisi osemaphandleni kulezinto eziningi ezisihluphayo thina sathi siyahamba ukuthi sitshengisele sihambisa izikhalazo zethu ebathungameleni bethu qalisa ukuhamba emtower tower sathi siye emahofisini sabizela amapolisa ama-cia ole besithi mina ngcono liphuma endaweni leyo vele ngapha akuvunyelwa lokho elikuyenzayo akukho emthethweni nasaye sisathiyela iphepha saesihamba sathi uhambo lwethu besiphakathi laphakathi basilanda basithumela abanye bafana savalelwa kwesinye isitolo esingaphilanga sasihlukuluzwa sibili abanye batshawa khonapho ngasenapho ngokucitsha nje ngasengiseseka zisayilatshwa sengisiza ngcono ngabuya ngaphendula njengomuntu ozwaye inhliziyo ikutshisa sibili efuna ukuthi izikhalazo zethu ziyamukele bathi sesiye emreyo abanye babotshwa sebebotshiwe balala bevalelwe wasevulelwa kusasa kwakhona qhubekela ngohambo lwethu khonapho amapholisa indawo zonke zephongusibuza lokhu lalokhu abanye besixukanisa sayesiqinisa zinalila mvumo sathi hayi i-clearance yemapholisa silayo ikovunyeka lapha ezimbabwe kodwa akula nto enjalo lo akusebenzi ngamaphepha kuphela ngakhona sithi hayi lo nto ekadeni labo ngcono sinjani siyekele sizihambele harayi siyothi sofikise izikhalazo zethu lokuhamba kade sikuyenza khanya vile akuvunyelwa endaweni nje
ye kodwa ke lina njengabesifazane abasekutshengiseleni khona lokhu ukutshaywa kwabantu ngamapholisa ikakhulu abesifazane akulenzi na ukuthi lesabe ukuthi liphatheke ekutshengiseleni okuthile
ukwesa isikhathi sokwesa basesadlula
ye
khathesi sesizimisele ukuthi hhayi okubuya kuyabuya esikufunayo ukuthi izikhalazo zethu zilalele ukuthi lathi nxa sesisebenza phela thina sisebenzi sodwa emaphandleni silabantwana silabazali bonke bayakhala because the ngona siphume siyotshengisela ukuhlupheka kwethu esikwenza emaphandleni
ngoba lingahlala ngekhaya vele akula okuzalilanda lihlezi ngekhaya
ukusilanda hlezi ngekhaya kuyafanana vele ngiphume kumbe ngiyekele ukuyekela kuze kube yinto ebuhlungu simpela uyabuthisela ngaphakathi ungaphuma kungcono uyakuphuma usehlangana lakho kuphandle khona ngale
ye usiyadibana labanye
PJ maybe let's welcome some of our live streamers maidzube mombobata makadaro nekuti chamanakira imi munotaura zvese tichapinda futi kwamuri mombotiti de nechirungu saka nhasi taita rombo rakanaka mombobata makadaro we want to welcome Shadrick Baipai who is live streaming with us. Somehow, I don't know the live stream. I can't really see the comments. So if you're watching us and I'm not mentioning your name, it's not that I can't see you. Just, you know, hit the like button, hit the love button, then we can feel the love. But so far, I can see Shadrick, who says we need women who can stand up like those in Bulawayo. So that's one person that I can see. But other people I know, you know, there's someone who sent me a message, but I can't really see who they are on here. So hit the like and hit the love and let us know you're out there and that you can hear us loud and clear. And tonight we're talking about protests. You have somebody?
Yeah. So lo umlalelo ofuna la ukuthi afake imbono yakhe. Siyakwamukela suku Ncube.
Yebo, ngosuku kapho Ncube.
Yebo.
Yeah.
Ngovela ngapha kumbe.
Yimi.
Ngakubamba. Ah, sengiyibonile imfanekiso uhamba lapha lalapha ya. Usubona ubone njani umumo khona ngapho usuvele ngapha emeli.
Ngapha ikuthi thina sithona ekhaya kukhanya okuningi kwakhona kwenzakala endaweni ezinjengeHarare.
Yeah.
I think since e capital city. Sina ngale eNorth Shangane ukuthiwa kuphetheya hayi umsindo ngale kusathule khathi sasikezwa lutho.
Yeah.
Akukabi le demonstration not even ka one.
Yeah. Kodwa ke nxa ukhangele sibili impilo yangkhona abantu bayikhala ngokuthi izinto zonke sezinzima. Kwezweni yotho kwezombusazwe izulu kalini kuhle ubone njani umumo
hayi kuba nzima sibili kukhanya kulobunzima kakhulu lezulu kalini abantu amabele hayi kula amalonyaka amabele amaningi
yeah
abantu sibili hayi baya struggle sibili ukuphila lapha Yeah.
So wena ubona njani ukutshengisela lokho okwenzekala emadolobheni ikakhulu khona ngale ngase Harare ukuthi kuyanceda na ukuthi omama labo baphakame bayitshengisele
mina into yakhona ngiyibona ingancedi akukhanya ukuthi konkona kusuka kusiya ngapi abantu sibili babuhlungu kodwa ikuthi kube le-change akukhanya kulanto etshintshayo bayazama sibili abantu ukudemonstrator lapha lalapha kodwa hayi ukuthi umumo utshintsha kulanto entshintshayo
kwenza kungabe kubangelwa yini nxa ukhanye
ngingazi kumbe khonapho kuma-leaders kumbe ngaphi njengabantu esikhatshana wena nto uyabona ukuthi siyabe sikuzwelela lathi khatshana
yeah
so khonapha kumbe ku-government phezulu yikho ngani kumbe kule problem khona.
Yeah.
So abantu bayademonstrate ukuthi engcweni labo bengaziwa kodwa kade bazama ukudemonstrate kodwa hayi ngokhanya kulanjiwa kulanto etshintshayo la.
Nampa phela abanye olokuze
uma bedemonstrator baya attackwa back anje yabona bona igovernment lamandla.
Yeah. Besebenzisa wona amapolice.
Yeah. Manje awudemonstrator kwabantu yikho kungakhanyiwa ukuthi ukhathesi kuya ngapi.
Yeah. Umavela silapha uthena na ungakhuluma yini uthi kamfu kamfu ngesishona ngiyasanga ngiyakwazi ukuthi engxenye lazo useze lazo mbijana
isishona
yeah.
Okay ebefuna ngichasiseni
yeah uchasise nje ukuthi wena usuka ngapha eMelika usiya khona ngale ekhaya ubone umumo unjani njalo lokuthi khona ukutshengisela akuratidzira uku kunobatsira here
anchayedza pata nditinyaso tareshera zvakanaka
aiwa pakanaka inoiti yenyu gaga
ndakaona vanhu vari kutambura vari kutraka kudemonstrate kuti vanzwike pati hazvitombooneke kuti vari kunzwika vari kunzwika
aiwa maedza shua sisukunube aiwa tinotenda thank you so much
tinogara kunotshangane ma demonstrations acho akanyanya kuHarare because I think it's capital city and then kuBulawayo is on and off
aiwa
tuku notshangane it's also called petheya aiwa paya apana noise kana tisatambonwa noise chero even one day
okay aiwa tinokutenda isisi maita basa so ndaiona maedza chaizvo kutaura chona ene magona nekuti tavatanyatsonzwisa kuti aiwa kwamurimi kushangani uko zviri zvishoma uye mbulawaya hazvina kunyanyowanda asi kuHarare
Vanhu vane nzara hakuna mvura hakusi kunaya
aiwa tatenda shuwa nhasi tambonzwawo kubva kushangani tafara chaizvo muve nezuva rakanaka
we have a lot of people now that have just joined us we have Anna Musanguro Mubaiwa
who says, I'm on. So, Anna, we can see you. I see there's Noreen Walsh. She's, you know, in the terraces somewhere. Hilda Chakadza, thank you. You say you're watching with us. There's also Walter Tatenda Ngondo. He says it's nice when we get calls from people in Zimbabwe on the ground. I wonder who pays for the airtime, though. I think he's referring to maybe his relatives. So thank you so much. And Suku is also here. So thank you, Suku. And I hope that you continue live streaming with us. Carry on, PJ.
Yeah. Ngunkosazana Dube kumbe ngunkosikazi. Lokhu khona tani? Ngunkosazana Madube.
Yeah, lokho ngikhona.
Oh yes, we had promised that we wanted to speak in English. So go ahead and tell us, what role have you played as the Rural Teachers Union of Zimbabwe, especially coming from the rural areas, in these demonstrations? And today we just heard that they've been banned for 2 weeks by the Attorney General. What's your view?
My view is that the demonstrations that are going on, it's not that they're all violent. Not all demonstrations are violent. Some of them are peaceful. And yet they tend to be turned into violent demonstrations, just like the one that we had for the Rural Teachers Union. But as a peaceful demonstration, we would go to the district office in our route and just submit our petition and walk peacefully. As we were walking, some of the villagers, students were coming to join us. But by the time we got to Nakiwa and Mrewa, that's when the police disturbed us, and then it kind of turned violent, like especially to Mrewa, where 6 of our leaders were arrested there. Which included one woman, Lynette, who was also arrested in Mrewa. There were villagers there. People were there walking along with us, but when the police, because only two truckloads came, and there was a crowd of about 50, 60 people were there, but we came two truckloads of police officers with helmets, baton sticks. They all jumped just to try and, that's when some of the villagers were fled the scene, and we, the executive remained there, and 6 of them were taken into custody and were held at Mrewa police station. So and these demonstrations, they're not all violent, but they are turned violent by the security officers.
And you as women, doesn't this brutality deter you from participating in these demonstrations?
It's natural for women, because maybe women are said to be the weaker sex. But as a woman myself, I have told myself I'll stand by my other comrades that if we have decided to do this, we shall do it. Not just because I'm a woman, but just because I'm also a red teacher who teaches in the rural areas, who suffers just like the children and the parents that I'm always dealing with every day. So I want those problems to be addressed.
Aiwa, ndirikuona pa live stream apa vakawanda chaizvo vari kufarira zvamataura. Mai Dube vari kurova iyo love sign iripo iyo. Vachitivo vafarira zvamataura. Mungagona kuzvitaura neshona here zvabvunzwa na PJ kuti imi semadzimai zvamuri kuita zvekushungurudzwa nekurohwa. Takaona Ambuya Lilian Mashumba vachirohwa vhiki rapfuura muHarare. Hazvikudzorei kumashure here semadzimai?
Izvozvo zvekurohwa hazvitochidzoseri masure, zvinototisimbisa nokuti nguva yakapfuura yataingoregedza vamwe vedu vanhurume vachinotiratidzira kuzhoko. Asi iye zvino zvatava kubuda isusu zvava kutaridza kuti zvinhu zvasvika pane chinhanho chakanyanyisa zvokuti nesuwo zvaakutibata kuti tirambe takagara hazvichatitenderi. Saka tava kubudawo tichisanganisira nokuti vamwe vedu vanobatwa saizvozvi. Ndiri kutaura kwandiri kutoita izvozvi, ndina Pride Mukono akatobatwa izvozvi, atori muusungwa and ari kurambidzwa bail. Saka izvo mangwana andinobuda mucourt, saka maybe 15 ndo paasadi pachamira pamberi pedare. Saka zvini
Foni yedu inenge ya Rasika PJ andisikuziva. Asi pari zvino tanga tiri kutsvaga Ambuya Lillian Mashumba ndoo mudzimai watiri kuona pa mufanakiso iri kuratidzwa pari zvino. Vakarohwa vaka you know takataura navo vachiti ivo pari zvino imwe nzeve yavo haisi kunzwa. PJ nenyaya yekuti vakarohwa kumusana vakabutsurwa nemapurisa. Ndoo zvimwe zvazviri kutaurwa zvena mai Chikasha ve ADP vachiti izvo.